Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri chikumi 22/2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF iri kuita misangano yayo ichityora mitemo inobata chirwere cheCOVID-19.
Saka hapana improvement ingaitwa kuloka authority nekuti hatina kwatinogona kuwana US dollar nekuti tinenge tinotenga fuel tinotengesa nemaUS dollar. Saka ndozvimwezvo zvinhu zvinoita kuti tisave delivery ina nechinetsa. Asi nokudaro kuti tinongoblemana vanhu vanenge vakuona sekuti kuloka authority ndokune dambudziko. Chechipiri nyaya yemvura. Mukazvicherechedza muchaona kuti urongwa hwese hwakaiswa kana kuti infrastructure yakaiswa kudhara macapital projects makuru asingagadzibi nemari yemaritei
gwaro rehofisi yaauditor general rinoburitsa pachena kutadza kushanda nemazvo kuri kuita makanzuro emunyika nyanzvi dzoziya pamusoro pemutemo mutsva unobata mari dzinenge dziri mumabhanga Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bato rezanupf rinonzi riri kutyora mitemo inobata chirwere checovid-19 richiita misangano inoona vanhu vanodarika zana vakaungana izvo zvakarambidzwa nehurumende Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
ZANU-PF yaita musangano nhasi muward 39 pazvitoro zvepabhasera apo paungana vanhu vanodarika zana nemakumi mashanu munguva ino yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 sezvakatarwa nehurumende. Musangano uyu wanhasi wanga uchitungamirirwa nakanzura waward 39 amai ndinatsei madzadzure pamwe nenhengo dzedistrict coordinating committee kana kuti DCC. Musangano uyu wanzi wanga uri wekuvaka mapazi emasero ebato rezanupf. Mumwe mugaro wekwabhasera vatonderai makonese vati vashamisika zvikuru vachiona vanhu vakawanda vakaungana vachiita zvematongerwo enyika asi misangano yakadai yakarambidzwa kuitwa munyika panguva ino. Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakaisa mutemo mitsva munyika inorambidza chero mhando dzipi dzekuungana kunze kweparufu panodiwa vanhu vamakumi matatu chete senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Imwe nhengo yeGutu East DCC vaAdmaya Masiya vati musangano wavo hauna kutyora mutemo uye wanga uchitevedzera mirau yeCOVID-19 kunyange vanhu vanga vakawandisa.
Mitemo yemaregulations yeCOVID-19 yaekuti vanhu vari kufanga varipo vakatokuudzwa kuti vaine mamaski vakati vane maspacing yeyoyi avo vari kutendewa nehurumende vanga vakatogadzikwa vari pamabhanchi vachitori ma50 vakatospesana spesana vagara vakatospesana spesana vachitevedzera mutemeri kuti iri kukurudzirwa nehurumende.
Musangano wanhasi unotevera umwe musangano waive wevanhu vanopfuura mazana matatu wakaitwa kuGutu South nemusi wemugovera uyo unonzi waiva wekupemberera kukunda kwenhengo yeko yeparamende vatipupuraitogarepi musarudzo dzakaitwa muna 2018. Mumwe mugari weGutu South vataitas mambo vati vave kutyira kuti vachabatwa nedenda iri sezvo vaimanikidzwa kuenda kumusangano uyu.
Sevagari vemunharaunda taifungidzwa kuti mutemo unongobata bata kwese plus nenyaya yekuti vanorambidzwa vamwe vanorambidzwa vamwe vachibvumidzwa asi takanona motikari dzaiti takura vanhu vachiimba vachienda ikoko vachinzi mundaa munopemberera kuwina kwandakaita asi isu sevanhu vagari vemo taitotyawo kuti kocovid iri kunzi covid haisi kuzotibata here asi nenyaya yengoti vanhu vemumusha vanotya zvavanenge vaudza vanofunzwa kuti tikasaririra tinezenge tava mavhictimu ezvimwe zvinoteera ndozvakangoita kuti vamwe vakawanda vaenda asi takangoendawo hedu nekuti taingoda kuti tinoonawo kuti kochi chiri kuitika ko ichokwadi here kuti vanhu vemutemo vanga vaizotyora mutemo kuno kumusha kana kuti vanoona kuti isu vekumusha hatizive mutemo saka ndokwavanoya vachityorera mutemo
studio 7 haina kukwanisa kubata vatogarepi kuti vatipe divi ravo sezvo nhare yavo yanga ichinetsa kubata musangano wekugutu south uyu wakazoteverwa nemusangano wemasvingo provincial coordinating committee uyo wakaitirwa mudhorobha remasvingo nesvondo waivawo nevanhu vanodarika zana nemakumi mashanu musangano uyu waikokerwa navachristopher mutsvangwa vanova nhengo yezanu pf pelitibro kunyange tatadza kubata vamutsvanga kuti vatipe divi ravo pakutyorwa kwemutemo wekudzivirira covid-19 nebato ravo vakaudza vatsigiri vavo kuti vakurudzire vanhu kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19
rambai makamira nedepartment redu rehealth neministry redu yehealth muchiita kuti ruzhinji rukwane majekiseni eprevention ecovid ndiri kufara kuti muafrica ndisi tatove pamberi
mutauriri wemapurisa mumasvingo inspector kuda kwachadhehwa varamba kutaura pamusoro pemisangano yezanup f inotyora mitemo yekudzivirira covid-19 vakati studio 7 itaure nemukuru wavo assistant commissioner paul nyati avo tisina kukwanisa kubata pataenda pamhepo asi mutauriri wemdc alliance mumasvingo vadhairi kucharamba vati zvinorwadza kuti mitemo munyika inoshandiswa zvine rusarura mukati sezvo nhengo dzavo dzichisungirwa kuungana kunyange dziri shoma shoma asi zanup f ichisiyiwa ichiita pamadiro
vakomana vezanup f maitiro avo ndeyekuti havatevedzeri mitemo kusanganisira yavanenge vakagadzira ivo pachavo zanup f ndo inozviti ndo the ruling party ndo inolida government ndiye na minista wakaisa maregulations ecovid asi nangu vachiinda kuita zvimusangano zvayo mucovid imomo vachitopfuura 100 asi vachiziva kuti hazvitendegwi isi nyange tataita misangano yevanhu 5 chaivo tinosungwa torikatirapa dzimba dzevanhu chaivo tinosungwa kuenda kujeri nenyaya iyo asi ivo havatombotere zvekuti kwanzi kune mutemo unoti kune covid
chirwere checovid-19 chiri kuenderera mberi nekuuraya pamwe nekubata vanhu munyika vanhu 13 vakafa nechirwere checovid-19 nezuro uye vanhu 416 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare vanhu vane chirwere ichi vave 42,195 uye vafa nechirwere ichi vava chiuru chimwe chete ne600,685 kusvika mukupera kwemuzuva ranezuro zimbabwe yanga yabaya nhomba yecovid-19 vanhu vanosvika zviuru 94 nemumwe chete 704,001 huwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apa hurumende ichazivisa zvayawana nhasi izvo zvinoziviswa tabva pamhepo hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 munyika yose kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira denda recovid-19 ndakamira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba
nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Tinotenda Simemeza vanoti vari kufara nebasa riri kuitwa nehurumende mukurwisana nedenda recovid-19 asi Dr. Simemeza vari kukurudzirawo hurumende kuti ione kuti munyika mune nhomba dzakakwana kuitira kuti vanhu mamiriyoni 10 vakwanise kubayiwa nhomba iyi nekukasika ngatinzwei hurukuru yavaita naMike Hove weStudio 7
kufanira kuita nhomba dzakati wandei kupfuura dziripo kuitira kuti tikwanise kuti munhu wese anokwanisa kuvaccinatewa avaccinatewe tiriche yatinoti red immune saka ipapo tichiri kuda dzimwe nhomba despite dziripo idzodzo dzanga dzange dzashomeka vamwe vanga vakushaya dzechipiri nenyaya yekuti vanhu vaivaccinatewa kwakasiyana siyana but chikuru chiripo ndechekuti nhomba tichiri kudzida dzimwe kuitira kuti tikwanise kuti population yedu ivaccinatewe
kune avo vakabayiwa nhomba yavo yekuta vakazopfurikidza 14 days dziya dzinodikanwa kuitira kuti vabayiwe nhomba yavo yechipiri ndeapi mashoko amungada kuvapa
ngavadzokere kwavakabayiwa ikoko vanatsobvunza ana mazvikokota variko kuti zvofambiswa sei hapana chekutya nhomba yechipiri inenge ichishanda pamusoro penhomba yekutanga kuitira kuti usvitse immune status yako inge iri painofanira kusvika. Saka hapana chakashata kuti unoenda unopiwa nhomba yako yechipiri kuti uitwe fully immunized.
Mambobata nyaya yekuwevhi yechitatu, ndeapi mashoko amungada kukandira kune zvizvarwa zveZimbabwe kuitira kuti vazvidzivirire kubva kune chirwere checovid-19?
Mashoko andinoda kukanda kumhuri yeZimbabwe, mashoko andinogara kukanda vhiki nevhiki kuti ngatipractisei social distancing, ngatipfekei mamask edu. Kana zvichibvira kuti tishandire mudzimba, ngatishandire kudzimba, tisanyanye kufamba-famba. Nekuti chirwere ichi hatisati tachikunda pari zvino, hatisati tachikunda. Saka tinofanira kuramba tichiita zvinhu zvinotidzivirira kuti tiwane chirwere ichi, nekugeza maoko edu. Nekupiwa nhomba iyi kuti ukwanise kuprotectwa against chirwere ichi kana chazo uchinge waitwa by any chance infected.
Avo vanga vari nyanzvo munyaya dzeutano, Dr. Tinotenda Simemeza vachitaura naMike Hove veStudio 7 vari parunhare muHarare. Mukuru wehofisi yaComptroller and Auditor General Amai Mildred Chiri vanoti makanzuro emaguta nemadhorobha emunyika akawanda haasi kuita basa nemazvo rakaita sekutakura marara nekuwanisa vanhu mvura yakachena. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Aro rakaburiswa nehofisi iyi rinoratidza kuti makanzuro akawanda munyika ari kuita basa asingatevedze mitemo inobata mashandiro emakanzuro aya. Gwaro iri rinotiwo pamusoro pekusatevedza mitemo, makanzuro aya ari kutadza kuita basa nemazvo. Gwaro iri rinoti kanzuro yechitungwiza iri kungopa vanhu nzvimbo dzekuvakira dzimba nemabhizimisi pasina mvura, migwagwa nezvimwe zvinodiwa kuvepo nzvimbo isati yavakwa. Kanzuro yemasvingo inogaya 30 megaliters dzemvura pazuva, asi guta iri richida 48 megaliters pazuva. Kanzuro yemutare inonzi haiendese kubhanga mari yese yainowana, uye kugweru makanzuro anonzi asati abhadhara masitenda akapiwa nemutengo uri pasi pasi, kunyange hazvo aisungirwa kunge akabhadhara masitendi aya. Zvimwewo zvakaonekwa inyaya yekuti midziyo inenge yatengwa nemakanzuro inotora gore kana kudarika isati yaendeswa kumakanzuro aya. Sachigaro weUrban Councils Association of Zimbabwe zvakare vari meya vegweru vaJosiah Makombe vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemaonero aAuditor General, asi vakati zvimwe zvacho zvakatogadziriswa.
So ndinotarisira kuti pavachaita imwe zvizhinji zvavakasaita zvichange zvagadziriswa, nyanya zvinhu zvine chekuita maringe negovernance nemapolicies anga achinzi hapo, nezvimwe zvakafanira nekuva nema systems ekudzivirira corruption zvakataurwa naAuditor. Malocal authority mazhinji takatanga kuisa urongwa hwekuti zvinhu izvozvo zvisawanikwa.
Asi vamakombe vati nyaya yekupa vanhu mvura yakakwana nekutakura marara inonetsa kugadzirisa nekuti havasi kuwana rutsigiro rwakakwana kubva kuhurumende. Vati mafuta emotokari dzekutakura marara anotengeswa nemari yekunze, asi ivo vachibhadharisa mitero nemari yemunyika.
Saka hapana improvement ingaitwa kulocal authority nekuti hatina kwatinogona kuwana US dollar rekuti tiende kunotenga fuel inotengeswa nemaus dollar. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti service delivery irambe ichinetsa. Asi nokuda kwokuti tinongoblemana, vanhu vanenge vakuona sekuti kulocal authority ndo kune dambudziko. Chechipiri nyaya yemvura, mukazvicherechedza muchaona kuti urongwa hwese hwakaiswa kana kuti infrastructure yakaiswa kudhara macapital projects iwo makuru asingagadzibwi nemari yemarates and taxes, asi kuti magrants anofanira kunge achiuya kubva kuhurumende. Hurumende yakasomera kare kupa malocal authorities mari idzodzi. So you would see kuti malocal authorities tine dambudziko remvura nokuda kwokuti midziyo yatinoshandisa yachembera.
Vatiwo kunyange hazvo vakapiwa mvumo yekuti vagari vanoda vabhadhare mitero nemari yekunze, hakuna vari kuita izvi nekuti simba remari yekunze rakadzikira mumabhanga kana zvichienzaniswa nepamukoto. Bati nekuda kwaizvozvo vanhu vanochinja mari yavo pamukoto vobhadhara mitero kumakanzuro nemari yemaRTGS. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano rinomirira vagari vemasvingo reMasvingo United Residents and Ratepayers Association, amai Rumbidzai mugurupira, vaudza Studio 7 kuti gwaro raAuditor General raburitsa pachena zvavanogarotaura kuti hapana chinobatika chiri kuitwa nekanzuro yavo kuratidza kuti vari kubhadhara mitero.
Nyaya yerefuse collection tinopiwa maexcuses akawanda kuchingonzi hakuna fuel. Ripoti yozobuda kuchinzi fuel yacho yanga isiri accounted for. Izvozvo zvakuita kuti vagari vave vachilose confidence musystem. Zvichavezo zvaaffecta futi mubhadhariro uchange uchiitwa mari nevagari. Naizvozvo tinokumbira kuti Masvingo City Council imbotipowo ripoti yekuti chii chiri kufamba sei. Nekuti isu parliament takatoinyorera tichigununguna nyaya service delivery.
Sachigaro veHarare Metropolitan Residents Forum vamavela Skumalo vati hurumende inofanira kuvandudza bimbiro remitemo yenyika kuitira kuti makanzuro akwanise kushanda akasununguka. Vati pari zvino pane kupindira kunoitwa nehurumende uko kunokanganisa makanzuro aya. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvimatunhu vaJulai Moyo vange vasiri kudayira nharembozha yavo vachitaura mushure mekutambira mabhajeti emakanzuro yagore rino vasina kuaderedza. Vamwe vakati vainge vaita izvi nekuti vaida kuti makanzuro aya awane mari yekuti akwanise kuita mabasa akaita sekuwanisa vanhu mvura yakachena nekutakura marara nguva dzose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla. Yashika nguya kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi muAfghanistan, uko vakuru vakuru vari kuti mauto akwanisa kuti chikwata cheTaliban chidududze munzvimbo dzachakanga chatora pamberi kweurongwa hweAmerica nenyika dzemuNATO hwekubvisa mauto adzo muAfghanistan. Nhumwa yakakosha yeAmerica kuNorth Korea, Sung Kim, yasangana nemutungamiri weSouth Korea, Moon Jae-in, nhasi vakakurukura pamusoro pegwara reNorth Korea murwendo rwavo kubva zvavadomwa kuva nhumwa yeAmerica. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ rakazivisa nezuro kuti kubva musi wa1 chikunguru gore rino mabhanga ose munyika anenge osungirwa kubhadhara miripo pamari dzaanenge akachengeta kana kuti interest sezvinodiwa nemutemo weStatutory Instrument 65A wegore ra2020. Wakawanda vanosanganisira mutungamiri wesangano rinomirira vanamuzvina zvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti vanotambira nemufaro danho iri sezvo mari dzanga dzichengeteswa kumabhanga dzanga dzichingopedzwa nemiripo yemabhanga, izvo zvanga zvoita kuti vanhu vazengurire kuisa mari dzavo.
Idanho rakanaka zvikuru kuti mabhanga vape muripo weinterest pamari dzevanhu, nokuti mukatarisa kumashure uku vanga vachingotora sekuti mari iyi ndeyavo, havana kana muripo waunopuwa. Ive tenge yanga iri mhosva kuti unosiya mari kubhanga waingoona ichinyururwa achingonzi mabhengi chajes, wobvunza kuti mabhengi chajes rudzii asingaperi. Zvainetsa voruzhinji vemabhizimusi, zvaitinetsa kuti koimo muno muZimbabwe makambodii mune mari isingabereke mubhanga inotoramba ichijurujwa ichiita shoma.
Izvi zvinotsigirwawo nemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, avanotiwo varimi vakawanda vanga vachitya kuisa mari dzavo kumabhanga zvanga zvoita kuti vagare vakachengetera mari muhomwe.
Tichatingarijewo kuti tipote tichisiyiwo mari mumabhengi, nokuti zvazvakutotinetsa kuti mari yako ikangopinda mubhengi unenge wakutomhanya mhanya kuda unotora mari yese ugara nayo imba chinova chinhu changa chizoita kuti mbavha dzinenge dzaakutageta kuti uyo munhu atora mari uyo.
Asi mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vanoti chakatanga ndo chakachenjedza sezvo vanhu vakarasikirwa nemari dzavo dzakawandisa dzaive mumabhanga makore adarika.
Kukanganishika kwaita upfumi hwenyika dari munhu anorwara ndiye uya anenge achinzi ari kurwara nemuviri wose. Saka ndozvaita ikonomi yeZimbabwe. Zvinhu zvese hazvina kumira zvakanaka. Ndiani angabvisa mari yake pasi pepilo achiendesa kubhengi kuti inowana 10% kana iri fixed deposit? And unoisa fixed deposit ye 3 months kana kuti 6 months. Unenge uchirwara here nezvinozikana munyika muno kuti zvinhu zvinomuka mangwana zvakashanduka?
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti miripo pamari dzinenge dziri mumabhanga yanga yagara iripo, asi chete kuti yanga ichidyiwa nekukwira kwemitengo yezvinhu kusina tsarukano kana kuti inflation.
Zvakakosha kuti tijikise kuti mainterest kana kuti miripo pamadeposits yanga yagara itoripo nechekare, but chachiitika nguva yapfuura ndechekuti nekukwira kwakuchiita zvinhu yatingati pachirungu inflation kwanga kuchiita kuti whatever mari yanga ichiuya through mainterest on madeposit iwe shomanisa isareve chinhu.
Mutemo weRBZ uyu unoti mari yemunyika inenge ichichengeterwa kumabhanga chero nguva inofanirwa kubereka zvikamu zvishanu kubva muzana pagore, kuchitiwo mari yekuAmerica ichibereka chikamu chimwe kubva muzana pagore. Mari dzinenge dzakatarirwa nguva yekugara mumabhanga kana kuti fixed deposit dzinenge dzichibereka zvikamu 10 kubva muzana kana iri mari yemunyika, kuchitiwo zvikamu 2 nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 2.5% kana iri mari yekuAmerica. Ko, izvi zvingakwezva vanhu here kuti vachengetere mari dzavo kumabhanga pane kuchengetera mudzimba kana kufamba nadzo semadumwa? Vachitambara vanoti
vanhu vazhinji havaoni paine need yekunge vachishandisa mabhanga. Makaona ikonomi yedu highly informalized and on vazhinji vari kukiyakiya vari muinformal economy, vazhinji vacho havana mabhenga account. Zvinotogona kuvadhurira dzimweni dzenguva kuti vangu vachivhura maakaunt uye vangu vachiisa mari mumabhengi. Ithink nyaya yemobile money yabatsirwo zvakare kuti even kana usina bank account but unogona kunge uchireceive kana kutumira mari.
Vakuru vakati totenda maruva tadya chakata, asi vanhu vazhinji vakamborasikirwa nemari dzavo dzaive kumabhanga vanoti zvichavatorera nguva kufumbidza nzira dzekumabhanga zvakare kusvika vaona maruva ose ave nechakata. Kunyange hurumende yakambomisa kuita sarudzo dzemabai elections munyika yose, bato reZANU-PF riri mubishi kuita urongwa hwekusarudza nhengo dzicharimirira musarudzo idzi kana dzave kuitwa. Nhunhurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba yavo vachinyorera matunhu ose munyika vakafanira kubata chigaro chemurongi wemisangano mubato reZANU-PF vaPatrick Chinamasa vakaudza nhengo dzebato ravo mumatunhu ose kuti dziunze magwaro adzo anoratidza zvadziri kana kuti maCVs kuitira kuti dziongororwe kana dzichikodzera kumirira bato musarudzo dzeparamende nemakanzuru. Sachigaro wedu nhudiki remakonde mubato reZANU-PF vaKindness Paradza vakabva vanyorerawo nhengo dzebato ravo mudunhu kuti dziunze magwaro aya kumahofisi avo eprovhinsi musi wechishanu svondo rino usati wapfuura. VaParadza vabvuma kuti ichokwadi kuti vakanyorera tsamba dunhu ravo remakonde kuti vanhu vaendese magwaro avo senzira yekugara vakagadzirira kana sarudzo dzozobvumidzwa kuitwa munyika. Tataza kubata mutauriri weZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC vautoile Saigwana kuti tinzwe kuti vave nezuva here richaitwa sarudzo idzi, asi vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Asi mumwe komishina weZEC vakawani moyo vati havasati vapiwa mvumo yekuita sarudzo nemutungamiri wenyika sezvinodikanwa nemutemo.
The commission is waiting for authority from government to lift the lid on the public health emergency to enable us to do by-elections.
Commission yakamirira kupiwa mvumo nehurumende kuvabvumira kuti vaite sarudzo dzemaby-elections.
Vamwe vati mapato ari kusarudza nhengo dzavo dzekupinda musarudzo dzezvemapato iwayo senzira yekugadzirira kana pave kuitwa sarudzo.
As for what you refer to as a directive given by one of the political parties to its structures, I'm sure it is their own internal process in preparation for themselves whenever I'm sure by-elections are held. It is not to say that ZEC is going to have by-elections today or tomorrow.
Avo vari kuita sarudzo dzemapato ndezvemubato ravo uye hazvirevi kuti ZEC iri kuda kuita sarudzo nhasi kana mangwana.
Mutevedzeri wemutauri webato reMDC Alliance vaClifford Kwatayo vati havanei nezviri kuita bato reZANU PF, vati bato ravo rakamirira urongwa huri pachena.
Aiwa vangori matanhu avo vavari kutora kubato kwavo koko, ngavaite, asi isu senyika tinofanira kunge tine zviga zviri pachena zvinonzwisika kuti zvichafambiswa sei kunyanya pakufambiswa kwesarudzo.
VaKwatayo vati vagari munyika vanofanirwa kugara vakagadzirira sarudzo chero nguva.
Saka isu tinongokurudzira kuti vanhu ngavagadzirire kusarudza vatungamiriri vavo vanoda, nekuti ndo zviri pamutemo wenyika, ndo zvinofanira kuitwa munyika.
Mutauri webato reMDCT vaWitness Dube vati vakagadzirira sarudzo dzose dzemaby-election, vachiti vanhu vanofanirwa kusarudza vamiriri vavanoda.
Isusu sebato tiri kuti maby-elections vakagadzirira tinozviziva kuti haasati aveko, nekuti pane denda iro reCOVID richiriko, but achaito. Hazvingaiti kuti vanhu vagare vasina vamiririka.
Hurumende yakambomisa kuitwa kwesarudzo munyika ichiti nyika haina kugadzirira kuita sarudzo munguva ino yechirwere checovid-19. Pane zvigaro zvakawanda zvinofanirwa kusarudzwa vanhu kuti vazvimiririre muparamende nemumakanzuru, zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nhengo idzi muparamende nemumakanzuru pamwe nedzimwe nhengo dzakashaya. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Kwazwai, vateereri veStudio 7.
Ini ndini Michael Hove.
Ndinokokai kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8pm. Nhasi tiri kuzeya nyaya yezvekupararira kwechirwere cheCOVID-19, pamwe nekuti mitemo yakaiswa nehurumende yakanangana nekusimbaradza kudzivirira kupararira kweCOVID-19 zviri kubata zvakadii upenyu hwevechidiki munyika. Muri Zimbabwe, musakanga nokuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano. Neni Maikove.
Zvongu wedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. ZANU PF iri kuita misangano yayo ichityora mitemo inobata chirwere checovid-19. Gwaro rehofisi yeAuditor General rinoburitsa pachena kutadza kushanda nemazvo kuri kuitwa nemakanzuro emunyika. Nyanzvi dzoziya pamusoro pemutemo mutsva unobata mari dzinenge dziri mumabhanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA.